fedbatori notevedzera mutemo takaona kuti kune vanhu vakauya vakazama kupa mudhuri wedu wehaged house kana kuti mortgage tsvakirai house saka taenda kudare remagistrate court dare rikatonga kuti mudhuri uyu ndewedu tadzitidzoserwe headquarters yedu yemortgage tsvakirai house yanga yatorwa nevafana vakatisenzeswa neg40 nevamwe vanotsigira g40 saka tikunotora mudhuri wedu manje manje pachaenda messenger of court pamwe chete nemapurisa kunotora maofices edu saka tahwina nyaya yedu ruzhinji rwemdc headquarters yenyu yava kudzoka taihwina nyaya iyi kucourt
saka ivo vamwe venyu vatambira here mutongo wapiwa kudare uyu vamuri kukwikwisana navo
hatizive kuti vachati kudii nazvo asi havana choice ndozvandaitaura paya kuti havana choice havasi papozition yekuita negotiate ndozvatonga dare redzimhosva ratonga kuti kubvuta zvinhu zvisiri pamutemo hakubvumirwe akasi kutanga vanhu ava vachizama kudaro vakadarozve pakashayika mutungamiri vedu vatsvangirai asi isu tikufara kuti building revanhu kana kuti headquarters yedu yeharvest house yanzi idzoke kune avo vanofanira kutungamira bato iri uyezve isu tiri kumirira kugadzirira mutambo mukuru wedu weextraordinary congress patichavhota zviri pamutemo tichitsvaga purezidendi uyu achativa vatsvangirai
saka vanhu vari mumahofisi yenyaya vakaramba kubuda matanho apa amunotora
kubuda vanobuda chaizvo nokuti oda yakatora ndeyekuti unotanga waiita obey first wozochema zvako mushure ndomunyorero wataita oda yacho haisi oda yekuti ndichazopikisa ndozodii kwete unofanira kutanga watobvuma wobuda wozoirwisa wabuda uri kunze
tinonzwa kuti vechidiki vanga vatora muzinda wenyu vari kuti ivo ndo vakanga vakabata zvigaro muna 2014 manga muchivacherechedza here
vazhinji vacho varimo mukati havana kana chigaro chavakabata vanhu vakangobva kug40 vakangotumwa kunzi vauye kuzobatsira vafana vashomashoma avo vanga vatengwawo saka zvakadaro isu tiri kuti kune mapoliticians vakuru avo ngavarege kushandisa vana vadiki ndokusaka tisina kushandisa chisimba chekubhuta bheki mudhuri wedu
mune humbo here vamonzora kuti g40 ndo ine chekuita panyaya
umbo hwedu hwakazamisa chaizvo nokuti mukatarisa matwitter anonyorwa ndivo vanenge vachitopa mazano kuti mdc alliance itai zvakati itai zvakati itai zvakati